2020 coalition for change, one of my pillars, Edu, in a solidarity. And you know, well, to be taking my champions, Edu, and that's who you are, and of our team, 11, Baruch Atia, Rotoro, and 2, honor to Scala and honor to God be told. My member of Parliament, Barafunga, my Ramania, Edu, and team, the Tazanansi, Tati, a pillar to the DC, Tinebu Shushuka, and Nebu Shurum Kurzika, Kurbi to our end. Machampion edu nehurumende yakamunangapo hatiitini chatinotarisira chokupina muheroes celebrating month manje manje hatitarisiri kuti zimbabwe yaita rusununguko for more than 4 decades ichiwanika vanhu vachishungurudzwa nehurumende yakatema vachishungurudza nevanhuvachema tinotarisira kuti vanhu vawane rusununguko munyika yavo because kupesana kwemapato kunowanikwa nekuti inyaya yemapolitics anenge akasiyana saka mutambo wepolitics haufani kuinvolva nyaya yekuti vanhu voita lose a life on account of politics saka zuva ranhasi izuva ratiri kusvika ino kuratidza kuti aiwa despite machallenges atiri kusangana nawo tine tarisiro kudipisa hepri
asi zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi zvine zvazvinobatsira here mukusungwa nekutongwa kuri kuitwa nehurumende
zvakakosha ndichakupai nevoice note yatumirwa navatoskala vachitenda advocanation chamita tinotenda nekumira nesu nekuti sav yedu kumira pamwe chete kwakakosha munhu wese anovictimizwa ukatarisa vanhu mabhedha vari kurohwa mutaundi nemapurisa anenge achituma nezanukera vanhu vari kurohwa mari dzavo mitengo iri kukwira munhu wese hurumende iri kubata vanhu chibharo saka vanhu vari kuratidza kuti vajobsikala wei hamusi nega nekuti zvamuri kutangana nazvo makasungwa isusu takasungwawo nenhamo takasungwawo nezvirwere takasungwawo nekutambudzika munhu wese muzimbabwe ari kuchigurupu maximum prison ine iti kurupi iri kuchigurupu ikoko kumabhuku ine iti kurupi iri muhome dzevanhu ine iti kurupi iri mumacheche evanhu ine iti kurupi iri mumatare munhu wese uri kubata chibharo nehurumende munhu wese mushunga munyika vamwe vasungwa nenhamo vamwe vasungwa nekutambudzika vamwe vasungwa nezvirwere saka munhu wese is a prisoner of conscience
saka zvatambirwa sei zvekuti munge muchipfeka kana kuti nhengo dzenyu dzinge dzichipfeka yelo
zvatambirwa zvakanaka maona vakuru nemagweta vabhekaa vanomirira makodzero dzavanhu vakapfeka yelo kuna ana matebelele south taona nasambiritechuma mae wellknown fdp vakapfeka yelo kuna ana manikaland taona mameya nemamembers of parliament.